National Peace and Reconciliation tinoida honorable Nyambi nemhaka yokuti tine vanhu vakazara mumapit toilet amadzedu. Vamwe vakapinzwa mumamaini vakapiramo, vamwe vakachererwa makuva musango. Endi pachivanhu chedu zvakakosha kuti mitundi yavo tonoifugunyura yonovigwa patsva, sehama tizuro rekuti hama yedu toivhakachira pacemetery yakati. Asi choshamisa ndechokuti kumashonaland tombonzwa kwafugunyura zvitunha zvehondo tanovaviga zvakanaka, tazodini tazodini. Muno mumatebhele ndikangodaro cheto rajere
ikandimbopinda
ipaoda
kutaura ndichiti panoitika conflict inoresolvwa nenzira mbiri, either mwanohwina kana kuti munogara pasi mowirirana. Kurwanda president Kagame vakahwina, ndobva kwaitwa inonzi victors justice yekuti vakabva vati kwakaitika izvi taakuseta apo makots mavillage courts anonzi magachacha ekuti anenge achiongorora vanhu vonzi uyai mutaure kuti zvii zvaiitika. Neahwina, ndoda kukupai example yakaitika kuUganda. President Museveni vashupwa naKoni vakamuendesa kuICC referral. Vamuendesa kuya uku ndobva vawana umwe munhu akati ndinogona kuita kuti mutaurire nemunhu uyu kuti ropa rirege kuramba richideuka, kuite peace not justice. Vamuseveni vakati zvakanaka, vaakutaurirana naKoni. Koni akati handigone kutaurirana newe, kuramba ndichitaura newe, ini ndiri musungwa wokuheki. Ndobva vanyora tsamba uko kuti taakutaurirana kuno, imbopaiwo peace mukana vekuhegi vakaramba. Dambudziko rataita nderekuti tine vamwe vekunze vasinganzwisise kuti hondo dzedu dzemuno dzakapera nekutaurirana. Pakasainiranwa, ini pandiri panapa ndine baba veshamwari yangu vainzi Vasimunyu, ndaivava padhuze pabhedhi panext pake 1982 tiri kuchikoro. Vakaurawa kuMusengezi nemadistance, tikaenda kuNhamo tatisina mhinduro. Asi pakasainiranwa kuti hondo dzatiri kuita hadzina maturo, taakufamba panapa pamberi tichidai, ndoo zvatikatevedzera. Tinofanirwa kunge tichibhalansa need yejustice nemeed yepeace.
Honorable Ziyambi, ndimbokubatei murombo. Saka apa muri kuti here papaitwe nhaurirano dzekuti vanhu vokumbirirana ruregerero vofambira mberi? Muri kuti nguva yacho yapfuura nekuti hapana akahwina. Vamugabe navamomo pavakataurirana zvakabva zvapera
1980 takaita negotiated settlement. Taita izvozvo ndobva kwaitwa policy of reconciliation, ndobva tagara pasi nemurungu aitiuraya nezuro. Taakuti tafunga kaZimbabwe. Utungamiri hwedu hwakagara pasi hukati zvinoita kuti nyika yedu iende mberi ndezvekuti ngatichinyorerana, towirirana kuti tofamba mberi tichienda sei. Ndiri kuti inini even yeguku rahund yakaitika iyoyo, pane vanhu vakagara pasi vakawirirana kuti ngatichifamba mberi tichidai. Izvi handina kuti hazvina basa. Ndosaka manzwa ndataura kuti ndiri kuwirirana naonarebhu Kumalo kuti macommunities iwayo akasaririra nengari yeconflict dzakaitika. Ndo zvinoda kuti hurumende ione kuti inge ichipodza vanhu ivavo nekunoti vanhu vapiwe zvitupa, kunge kusvika development kubatane nekumwe kwanga kusina conflict stereki. Nekuti pese panoitika conflict, development inoenda kumashure. Kana vaakudzokera kumashure, you are now revisiting the agreement and opening it up. That's where the balance yatambotaura iyaya kuti there is a huge debate between justice and peace.
Saka izvi zvakureva kuti inini muri kuramba this commission nemhaka yokuti hamusi kuda kupodza zvironda zvegukura hundi. Agreement settlement yamuri kutaura iyi ndeyaaiezano nezapo, handiti ka ipapa hamuna kutaura nyaya yokuti masurvivors egukura hundi mowadii. Because hamungatiudze inini kuti kwakanyorwa settlement yokuti tiregere hama dzedu dzakagara mapit toilet nanhasi 34 years down the line, toregera hama dzedu dzakagara mubalaza mumamaini here nanhasi? Apa handibvumirani nemi. Negotiated settlement yenyu yanga iri between the two political parties, that was ZANU PF and ZAPU. Tiri kuti kune macitizens who were affected by the conflict, because the conflict yema dissidents yanga it was against the dissidents against the government. Government ikaona zvakakodzera kana kuti zvasina kukodzera kuenda kunouraya defenseless Matabeleland people vasina futi vasina chiro vanga vasiri muchi mumabato imamo vanga vachisira nyaya yokuti madissidents akatangira kupi kumatabeleland. President venyika vakataura kuti it was a moment of madness. Surely kana ati iye it was a moment of madness. Madness iye aiwa vazi yamberekani kwetu pamama achitaura ndandakanyarara wani. Honorable aiwa musadaro honorable.
Honorable ziyambira ngapedzise ngavapedzise mopindawo.
President Robert Mugabe vakati iwo the Kukurahut was a moment of madness. Where the government is an UPF where I deploy my soldier. Umatebele mkuhuraya vani. Defenseless people. Pachikaranga ukahuraya munu kwenye kumashona lengi koko. Mukahuraya munu even muna 1947. Ngozi yacho ino uya. Kumba. Yope za zinda rese kusuka maripa.
Honorable ziyambi chipi nda itinu.
Honorable kuma ando wataura kuti. Kune vanu wari innocent wakafu.
Yes.
Panoitika hondo pese regandi kupei scenario yekusiria inosiririsa vanhu vari kunyanyisa kufa macivilians. Pakaita madissidents. Madissidents acho aitoziva kuti because vapinda musango pachaita macasualty emacivilians. Pakaenda macomrades kunze kwenyika vachinotora zvombo vaitoziva kuti hondo iyo yatiri kuita pachaita macasualty. Ma civilian hapana hondo inorwiwa ukati civilian anotadza kufa anobatwa mucrossfire even though tine ma Geneva conventions anotaura about treatment yema non-combatants but ma non-combatants anobatwa mucrossfire so ndiri kuti taita that conflict yakapedzwa nenegotiation inini ndiri kuti kutaurirana hakuna kushata handisi kuramba izvozvo but ndiri kuti the context here zviri kuuya nazvo yekuti inobva yanzi peace and reconciliation yobva yanzi kunofanira kuzoitwa justice kwozodi zvimwe zvataa kuvhura hazvina maturo vanhu vanobva vatora mashoko akataurwa nemukuru wenyika yekuti yanga iri moment of madness. It was a moment of madness from both sides. It was madness for those people who were going to be able to go into the bush. Saka when the president says it was a moment of madness, he is saying, kuti takazo gara pasi, we agreed kuti zvatiri kuita izvi upenzi.
Hondo, kana muchiti manga mune hondo, handizvo honorable Ziyambi. Kuti kana muchiti hondo, kuSyria, hurumende iri kurwa neICC yacho iyoyo. Kumatabeleland, tanga tisina putiso. Takangomuka makuseni chete. Tikaona shoulder to shoulder mabarete redi. Masoja akatirana neKorea. Vakaunzwa kuno kumatabeleland. Madissidents wonga angaripo. Anga asingaiti 20,000 yamakauraya. Aiwa regaingi pedzo zvinai. Honorable vangu. Kumashona ngatipane nemukanwa honorable. Uti kana uri mubhazi moburiswa mubhazi moti ukozvozvitupa. Kana usina chitupa wairoa ukati baba iwe. Saka hondo yamuri kutaura yanga isiri hondo iyi. Ihurumende yakatumira masoja kunouraya defenseless citizens. Aiwa mukadaro. Mukadaro ona kuziyanda. Makauraya innocent people. Uwe anamu.
Pindura itinzo.
Pindura ipapo. Honorable Khumalo vari kubvuma voramba. Ndataura inini kuti vasimudu is a farmer. Vakavingwa usiku, he was butchered in cold blood. Nema distance, ndiri kuti where, ndatsanangura zvakanaka, kuti where there is a conflict, kune two ma armed combatants, ma civilian anobatwa mucrossfire. That's what I said. But ndiri kuti, kana ivo vakada kutaura kuti hanzi, hurumende, yakaenda kunotraina brigade, kuti inouraya vanhu, that is false. That is totally false. Masoja akaenda. In response yekuti kune conflict yanga iriko vane vanhu vavari kutsvaka
vipi munangaka addressed the people akati iye masoja aya ma North Korea ya makatrena EDDT mandere makokorochi handiti saka inini mubvunzo wangu ndewekuti sei asina kuti North Korea trained soldiers EDGT ma dissident ma cockroach takanzi tiri ma cockroach izvizvo mumaseliminate
aiwa muna kudzidza
ndokuudza go check the hazard volume 16 comrade
who was the minister of home affairs secretary of defense
ndati inini there was an address you go and check the hazard inzwai vaziyambi all this is documented
ngavambopinde vaziyambi tipete nyaya yedu vaziyambi
kana pane vanhu vakadzidzisa vanhu unit muno including the opposition it is unnecessary if you go and look at the structure ye MDC vari kutokopa zvakaitwa nezvanhu because vakaona kuti zvinorinaita people
taura nekuuraya vanhu
vona vokacha No, it's not correct to say kuti Mugabe was trapped when kubva 1980 he has had people of different tribes in his cabinet.
Ah, zvinoni basa rese
ndinouraya. Do you know kuti inini I heard this idea kuti our media inoteka something out of context yobva yachibvaluna to mean what it is, it does not mean. It's very wrong for the media to take my words are between a context and sensationalize them without looking at the context yakaishitaura. Iye zvino izvizvi ukanzwa documentation iri kutaura zvinoita as if there was not a single civilian who was killed by dissident.
There was, we agree. But inini masodhaungezi more. Aiwa, vaziyambi. Ndiri kuti inini honorable vangu 26 January 1983 handiti ka takapfekerwa kefi kwaiswa kefi kidzo pekedi yabva yadeploya kurijini yaifana kushanda ichienda towards Cholocho Lupanendi Nkai handiti ka ndiri kuti inini what happened was it was not a war ndo vandiramba yainga iri hondo yanga iri hurumende ichiuraya defenseless people which we have to agree